tanga taenda kule Bangkok ndi mhaka yenyaya strike anga iripo sanzuri yetu yanga yakatarisira kuti nishapiwa disposal order yekuti zvovapa simba rekuti vakwanise kusinga vashandi kana labor court yatonga kuti strike yanga iripo yanga isiri pamutemo asi zvisinei hakuna kuzotorwa nezvinyaya yedisposal order nekuti gweta redu rapinza nyaya yekuti shokos order yakanga yaishuwa neministry yakanga iri defective yanga isiri pamutemo yanga isina kusainwa naminista welabor magwetawo ekanzuru anga ari kutaura kuti it was emergency saka shokos order yekutanga yakasainwa naminister of health vanova dr Parinyatwa
saka mutongo wazopuwa nedare ndewekuti chii
dare rati iro harishanzwa nyaya yedisposal order ishangunzwa nenyizve nyaya iyoyo yeshokos order yatiri kuti izvo yanga ichiri pamutemo saka vati judgment is reserved vati vachazokwanisa vachazotipa judgment at a later stage saka tabuda mukoti koti yatonga kuti judgment is reserved
saka izvi zvinorevei kuvashandi tichiona kuti makava madzokera kumabasa muchiremekedza shokos order iyoyo yamuri kuti yanga isiri pamutemo
zvinoreva kuvashandi ndezvekuti pare zvino tinokudza mwari kuti zvaitwa nokuti makuhwa ariko kukanzura anotsanangura kuti vanga vatonyora matsamba evanhu vavanga vatotageta kuti vada kuvadzinga basa kana pabuda disposal order saka vanga vakatarisira nhasi kuti kwatabuda disposal order yekuti vazokwanisa kufaya vanhu maringe nezvinenge zvabva kulabor court tsanangura kuti strike yanga isiri pamutemo saka vanga vakatogadzirira kudzinga vashandi vanogona kusvika 400
tinonzwawo kuti gurukota rezvevashandi vagoche vakazonyora imwe shokos order muri kuiremekedzawo here zvakare yakazonyorwa yechipiri
ndiyo nyaya yanga iriko kulabor court yekuti zvingaitwe sei kuti maministers maviri anyore shokos order panzvimbo imwe chete uye vachinyora date rimwe chete ese mashokos order ane date rakanzi 10 July ese ari mairi rakanyorwa navaparire nyatwa nerakanyorwa navagoche ose ane date rekuti musi wa 10 July ndozvanokanganisa vamagweta edu kuti zviri kumbonyatsofamba sei kuti minista vakanga vasipo musi wa 10 asi vazoshaina musi wa 10 vavanga vasipo pabasa.